Mutika dzechivanhu, vanhu havabvumidzwi kuita zvakawanda mumwedzi wambudzi, zvinosanganisira mimwe mitambo kana mabiko akafanana nekuroora kana kuchata kana kurova makuva kana kuita mapira. Sezvo kuita izvi kuchinzi kunogona kukoka jambwa kana munyama mumhuri dzinenge dzachikora mhiko iyi kana kudunhu rinenge ratadza kuremekedza mhiko iyi. Asi mukomana abva zera anogara kuchitungwiza, David Nanda, anoti haawirirani netsika iyi.
Zvinhu zvaiitwa kare kuti nguva yemunambudzi tinenge takuda kuti tinokumbira kuti mvura inaye, asi makore ano handione zvichitikonesa kuti tirorane kana kuti tichate. Zvangova zvinhu zvokuti zvangobvawo kare, handione kuipa kwazveni. Zvitori nevandotoziva ini vakatororana kana kuchata muna November vatori makore, but now hatina zvarati zvataona.
Mumwewo musikana wechidiki anogara muHarare, muzvare Rumbidzai Gwatinyanya, anotiwo vechidiki vemazuvano havasi kukoshesa mwedzi wambudzi sezvaiitwa makare.
Sematarwa zvedu rinonzi November anotanga mid October diti ozonosvika kuna end of November. Ukatoita seiye zvino mazuva manje manje aya vanhu vari kutororwa nekuchadzi muna November manje. Zvanyaya dzekunzanzi munoyera achitichi vanhu achazvikoshesa.
Asi murume wechidikiwo vasavelo mukuhlane vemuHarare vanoti nekuti havazivi medzisiro yazvo vanongotevedzerawo tsika iyi yekuremekedza mwedzi wambudzi.
Ini chokwadi kuziva kuti November harorwe, tinozviziva kuti harorwe uye haitwe mabiko makuru, asi zvazvinoreva kuti zvakabva ipi zvidi handizvizivi. Saka nekutya tinongotevedzerawo, nekuti tinotya kuti pamwe unozogona kuita zvemaruru kana kudi pamwe pane zvinozoitika kumberi.
Murapi anoshandisa mishonga yechivanhu uye vachikurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzechivanhu, vanozivikanwa sambuya Muchadura, vanoti zvakakosha kuremekedza mwedzi wambudzi.
Chipi nechipi chatinofunga kuti chingaitwe chetsika dzedu dzechivanhu hachiitwi mwedzi uyu. Ukaona kuone kupikisa nekuita zvinonzi chisa hachiere musi wacharimwa, mangwana zvinokuwanawo kana imba yacho haimiri kana singe dziri dzimba.
Munyori wemabhuku uye vachiongorora nyaya dzemagariro evanhu, vatonderai matema, vanoti kunyange vechidiki vave kusatenda tsika dzechivanhu, umbo huripo hunoratidza munyama unoita vanhu vasingaremekedzi zviyerwa zvemwedzi wambudzi.
Semunhu akakurira kumusha kwazvainyatsotevedzwa nekuita, pane vandakaona ini vakamboita nharo dhaiwa zvinozviita vakaroora muna mbudzi zvikashaya basa. Imba idzodzo vanhu vachiti dzavakirwa pajecha nekuti hadzina udzamu hwemadzitateguru yedu, saka dzinoparara. Kungotevedza hazvina zvaunobva, zvakafanana nechisi, ingotevedza hauna chaunobva.
Munyori mukuru kusangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vanoti muchikristu mwedzi wambudzi wakangofanana nemimwe mwedzi.
Isu samakristu, Bhaibheri ndiro rinotidzidzisa zvatinofanira kukoshesa. Saka Bhaibheri hamuna patinoona, patinodzidza kana kuti patinonzwa kuti mwedzi wambudzi une zvausingafanirwa kuti uitwe, kwatiri wakangofanana nemimwe mwedzi yose.
Kunyange hazvo mufundisi Dimingu vachiti mwedzi wambudzi hauna zvaunoreva, vechitendero chavo vane mazuva vanoremekedza akaita seChristmas Day, Easter, Good Friday, Palm Sunday nemamwe. Mwedzi wambudzi unonzi unotanga kucherechedzwa mushure mekugara kwemwedzi, zvinova zvinowanzoitika pakati pemwedzi uno waGumi Guru uri kupera nhasi. Vaimbo vemutungamiri wehurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri weMDC Mushakabvuva Morgan Tsvangirai vakaripiswa nevaive Mambo Negomo vaLucius Chitsinde vekudunhu rekuMashonaland Central mugore ra2012 mushure mekupomerwa mhosva yekuroora muzvare Lokadia Karimatsenga Tembo muna mbudzi wegore raive radarika. Kunyange tsika nemagariro evanhu zviri kushanduka nekupindana kwenguva, kune vanhu vakawanda munyika vanochengetedza tsika dzechivanhu uye vanokurudzira madzimambo, madzishe, masadunhu nemasabhuku kuti varange vanotyora mhiko iyi. Asi vamwewo vari kuti hazviyeri, vanoti kuranga vanenge vatyora mhiko iyi kumbunyikidza kodzero dzevamwe vanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.